Zvichitevera kutarwa kwemutemo unorambidza kushandiswa kwemari dzekunze kwenyika vemabhizinesi vanoti zvinhu zvichavaomera. Mumwe muzvinabhizinesi anotengesa midziyo yemagetsi yaanotenga kusouth africa vatensen madzire vanoti pane zvinhu zviviri zvichaitika. Vamadzire vanoti zvinhu zvichadhura nekuti vanenge vave kutenga mari ichidhura pamikoto kana kuti zvichashayikwa kana vakashaya mari yacho yekunze kuitira kuti vanotenga zvinhu kunze kwenyika.
Zvinhu zvichawedzera kushomeka mashops nekuti isusu kwatinohodha tinohodha neus kana taenda kusouth africa tinohodha neran. Saka kana gavhumendi ichiita haichada kuti ishandise maus nemaranzi wayo, isu hatichakwanisa kuenda kunohodha nekuti havadi mabhondi.
VaDaniel Zororo ava vanotengesa zvekudya zvavanohodha kunze kwenyika vanoti zvinhu zvichashayikwa muzvitoro sezvo panenge pasina mari yekudzokera kunohodha.
Pafeto zvinopera mashopu ndokafeto panoenda zvinopera mashopu most of the things
vakapanobata chigaro chasachigaro wesangano reemployers confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vanoti mabhizinisi vanenge vave kuwana mari kubva kumabhanga avo kwete kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ. Dr. Murefu vanoti kunyange hazvo pasati pave nemunhu ati avaudza kuti akawana mari kubhanga rake, vane chivimbo chekuti mabhanga achapa vemabhizinesi mari yekunotenga zvinhu kunze kwenyika. Mutauri weRBZ vaAlson Mufiri vanoti vemabhizinesi vanoda mari yekunze vanofanirwa kuenda kumabhanga avo sezvinodiwa nemutemo. Mumwe mushandi muzvari Sylvia Kachere vanoti kubhanwa kwemari yekunze kwakanakira vashandi sezvo zvinhu zvanga zvave kukwira zuva nezuva.
As an example, kana tichienda mune US dollar price ne bond price RTGS, but RTGS you find that is 10 times more than the US dollar price, which is inini pandiri zvakandichipira kuti ndishandise price yekuma US dollar. Saka ndine pressure kuti ndinonotsvaga US dollar riri, but now since this is the legal tender, kureva kuti handisisi na that pressure or that need yekunotsvaga US dollar street. Saka I have no pressure yekuti izvoni nditsvage.
Hurumende yakazivisa nemuvhuro kuti munyika muchange mave kushandiswa chete mari yemabhondi neRTGS mukutenga nekutengeserana danho riri kutambirwa zvakasiyana munyika. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndine Ata Chiguriwa.